Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 16/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaChris Mushowe kuHeroes Acre vachikurudzira vatori venhau nevashandi vehurumende kuti vazvipire pabasa ravo. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kugutsikana nezvikonzero zviri kupiwa nemapurisa kurirambidza kuita misangano. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze royambira vanhu nezvemafashamu emvura mumatunhu akawanda munyika kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira vatori venhau kuti vanyore chokwadi panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino vachiti izvi zvinoita kuti munyika muve nerunyararo. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuvigwa kwevaimbo vegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe avo varadzikwa pamarinda anovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre muHarare. Frank Chikore anotipanyaya iyi.
VaMnangagwa vati vatori venhau vanofanira kuita basa ravo nemazvo zvavati zvinobatanidza veruzhinji zvikuru sei panguva ino nyika yatarisana nesarudzo.
As we accelerate our national socio-economic development and more immediately prepare for the upcoming...
Patiri kusimbaradza nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi kunyanya yezvino patiri kugadzirira sarudzo dziri kuuya komekedza vatori venhau imi muri mberi kwangu kuti muite basa nemazvo uye kuti mugare muchitsvaga kubatanidza vanhu vemunyika yedu. Ndiyo yega Zimbabwe yatinayo uye yamunawo zvakare. Ndiyo nyika yamai vedu uye yamai venyu zvakare. Saka nokudaro vatori venhau vafanira kutengesa nyika yedu kuti vava nezvidimbu zvemasirivha.
Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vati zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo vachipiwa mukana wekushanda vasingashungurudzwe sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika.
Kana tasvika nguva iyi ngatichicherechedzawoka kuti bumbiro redu rinopa vatapi venhau mukana wakakwana wekuti vaite basa ravo vasina zvinovambunyikidza zvinovaisa panyanga dzamushore kana kuvavhiringa mubasa ravo. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa vematongerwo enyika kubva muofisi hurusa sei kutaurwa nemutungamiri wenyika kusvika paofisi dukusa zvayo munyika kuti vacherechedze mirayiro iyi yekuti vatapi venhau vanokodzera kuita basa ravo sina zvinovashungurudza.
Izvi zvatsinirwawo nemutevedzeri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Osalo Siziva vati zvainge zvakanaka dai vaMnangagwa vatangira kuona kuti zvavari kutaura zvaitwa neZBC.
Kuma by-elections there was unfair coverage. Mukatarisa mu 2018 elections SADC African Union nemama observer akarecommended nyaya dzigadzirwe asi nyaya idzi dziripo pamutemo wenyika kuti ZBC inofanira kukava zviri professional, zviri accurate uye zviri fair ichipa vanhu vese mukana.
Vamunangagwa vakurudzirwa vashandi vehurumende kuti vaite basa ravo nemazvo, vachiti ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire. Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Studio 7 kuti vashandi vanodawo chekubata.
Tanga tichizofara zvisingambobviri dai mukuru wenyika aizotaurawo nenyaya yekuti aiwa mihoro yevashandi vehurumende yapuwavo priority kudarika zvimwe zvinhu zvose.
Vamunangagwa vatsanangura vamushoo wesemunhu aishanda nesimba muhurumende pavakaita gurukota rezvekubudiswa kwemashoko nezvekutakurwa kwezvinhu, uye nepavakazoshanda semukuru muhofisi yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachiona nezvekupiwa kwemabhezari kana kuti mascholarships. Mwana wemushakabvu mushowe muzvare tanyaradzwa mushowe vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Manheru ese ese maizviyoti hamurari musati manamata, asi musati manamata maitaka maimba cheri muchaungana kana kuti
Vamushowe vakaberekwa musi wa6 kukadzi 1954 vakazopinda mune zvimatongerwo enyika munguva yeRhodesia. Nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vamushowe vakaita zvigaro zvakawanda muhurumende, vakaitawo zvigaro zvakasiyana-siyana mubato reZANU-PF kubva muna 1982. Vasiya mudzimai amai Penelope Batsirai Mushowe nevana vasere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapurisa ayo ari kushorwa zvikuru munyika nevanopikisa pamwe nevanorira kodzero dzevanhu nenyaya yekurambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano kunyangwe nyika yatarisana nesarudzo, ari kuti vamwe vezvimatongerwo enyika havasi kutevedzera mutemo zvinopa kuti varambidzwe kuungana. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nezuro pamusangano wakarongwa neboka rinomirira vatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA, mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati, vakati vamwe mapato ezvematongerwo enyika hatevedzeri mitemo pakuita misangano.
So that muzive kushanda pakanzi MOPA, the Maintenance of Order and Peace Act, vanhu vanopiwa masimba in terms of the law, in terms of the country's laws, my regulating authorities. And there is a difference between notification and compliance, where you find that most of the period which you are going, people are saying, I have notified, the regulating authority, the regulating authority, the Chegutu, and the regulating authority, the Makonde, Sakashato Pera. No.
Vanyatuano Chikanavano, Vachida Pita Nisangano, Agusungo, Vilisama Polisa Cheche Kunotari Sirwa, Asukuira Nakuti, Vano Shanda Sei Nema Polisa, Kuchengete Zarinyararo.
Once you have notified, but you also have a role to play in terms of security. You have also a role to play in terms of working with the police.
Mutevedzeri wemutauri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaOstalo Siziva vanoti vakarambidzwa kuita misangano yavo yakawanda kunyange vachitevedzera zvinodikanwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA.
Ivanyati vanga vachitaura vachireferenza mune mapolitical party, nekuti kana tiri su TCC tinotevedzera mutemo, tinotevedzera zvinotaurwa uye nemapurisa nematare enyika, nekuti tiri movement, tiri bato rinorespekta mitemo yenyika, inorespekta vanochengeta mitemo yenyika. Patinorambidzwa tinoteera izvozvo, asi kana tisiri satisfied nemareasons atapiwa nemapurisa, tinoenda kumatare to apply kuti tibvumidzwe.
Vasiziva vanoti sebato riri kutarisira kuumba hurumende itsva mushure mesarudzo dzegore rinouya, vanotarisira kushanda nemapurisa asingatarise kuti wabuda mumba mani.
Tiri kutarisira kuti mapurisa nemamwewo maagencies asave partisan pakuaplaya kwavo mutemo, nekuti isu sehurumende itsva iri kuuya hatisi kutarisira kuti mapolisi edu isave professional in his conduct, nekuti inobhadharwa nesu ma taxpayers, isu sema Zimbabweans, isu sema citizens.
Panyaye kuita misangano gweta vachamu mutsamusa vanoti mutemo uri pachena kuti munhu anosungirwa kudzivisa mapurisa chete. Retribu sino rakarambidzwa kuita misangano yaro inosvika 56 gore rapera chete. Panyaye vatore venhau vanorohwa nekusungwa nemapurisa pamisangano yezvino matengerwe enyika. Vanyati vakati vane hurombo asi vakayambira vatore venhau kuti vasafambe muzimotokari nevezvematongerwo enyika.
Then we also have a problem. Handiti kuti isusu tiri kuenda kumaharmonized elections where you have kuti panoita magatherings. Maybe because I thought vachinake nadiola addresses where you find kuti majournalists vanofamba nemapoliticians. In the process of how many politicians, panita ma conflicts, panita ma contestations, kana wa nipozonzi pakurwiwa, ma police had become very difficult because they can't separate my journalists and my politicians. Because mimi famba muri nesi.
Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa muna nyamavhuvhu sematauriro akaita mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi kunyange bato rezanupf riri kunzi riri kuita misangano pamadiro vanelson chamisa nebato ravo vari kurambidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze riri kuyambira vanhu mumatunhu akawanda munyika kuti vagare vakagadzirira sezvo kuri kutarisirwa kuita mafashamu emvura. Mvura inonzi ichatanga kunaya nhasi kusvika musi kusvika svondo rinouya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika raburitsa mashoko ekuti mvura yakasimba ichawedzera matunhu akawanda kunyanya kumatebeleland, manikaland, machonland east newest pamwe nemasvingo. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mubazi rezvemamiriro ekunze munyika vaBenjamin Kwenda vaudza Studio 7 kuti kunogona kuita mafashamu sezvo pari kutarisirwa kuti pachanaya mvura inogona kudarika mamirimita 56 kana 60 millimeters mukati mezuva.
Then tozonotiwo maprovinsi anosanganisira Matabeleland North, Midlands, Manicaland, tonobata zvakare nemashonaland east. Tiri kutarisira kuti kunogona kune machances akati kurei ekuti mvura inogona kupota ichidarika ma 50 millimeters mu 24 hours. Ava inogona kuita between 50 kana kuti tonosvika kuma 60 millimeters mu 24 hours. Izvi zvinogona kukonzeresawo matambudziko akaita sana flash flooding uyo mafashamu chaiwo ekuzara kwenzizi.
Vakwenda vayambira vagari kunyanya mumaruwa kuti vasayambuke nzizi dzinenge dzakazara uye vaone kuti dzimba dzavo dzakasimba sezvo mvura iyi inotarisirwa kuva nedutu mupengo re zvakare.
Mvura ikango ukangoona mvura yakutika yangopfura yauda kusvika mumabvi chete, chances dzekuti inogona kutora even motor chaiyo very high. Saka izvozvo hatikurudziri vanhu kuti vaite sei vatodaro. Zvitori nani kurara kwaunenge uri, kutsvaga pekurara paunenge uri kana rwizi rwakazara kana kutomira kusvikira rwaserera, then wozoita sei wozokuro.
Vebazi rinoona nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Unit CPU vanoti vakatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari kuti vasarasikirwe neupenyu. Mukuru weCPU mudunhu reChiredzi Valove Mochisema vayambira vagari munharaunda mavo kuti vasayambuke rwizi rwerunde uro rwakatozara nemvura kare iyo iri kunaya kumasvingo neMidlands.
Saka tinokurudzira vagari vekuChiredzi vaya vanofarira zvekuredza, vaya vanofarira zvekuvambuka nzizi kuti vave vakachenjerera nekuti mvura iri kuwanda mukati nenzizi. Tinogona kurasikirwa neupenyu mushure mekunge vakukurwa. Saka vese vane chokuita, vane zvokuita munzizi panguva yakadai, tinovakurudzira kuti vambosuduruka kuti vape mukana mvura yakawanda kudai idarike. Izvi tiri kuzviitira kuti tisarasikirwa neupenyu sezvatakamboita gore rapera.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru weCPU mudunhu reMashonaland West vaJosephat Jaji vayambira vagari kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira kuti vasaeredzwe nemvura.
Kana uya mafashamu vanhu ngavarege kungofamba famba, vana vechikoro ngavarege kungofamba kana kukoza nzizi. Kunyange motokari vese vari kukurudzirwa kuti kana vakaona izi wakazara mvura ndawasa zikosuri zaka uri kuzimaniki zira kudambura kutuwa kurose ruziro ruziro rungo nangapasina bridge ya wanengu asisiri kuzuona
asamu wa gare kuchilonga kuchirezi wakata thawame lusi matwile elevanoti urumende inenge isina kunya soka zirira
Apeko timu kazaara wano kuna faru wana tu zara hizo sabuti yam shaga inini shingu tiro hada sewa gari mungimbo si ati siku baadhi kwa ukuna wepi ende iru kuteja hali shwani nchini wana orubati loro kutiki baadhi kwenye marigene bridge loro no kuti kwa kari shwa wano amadi nutera
asiwa chita wala nchipiri mshure mkupenda kwa msangano wa makurukota e urumende wekutanga kwa gorerino kurukota nuna nesufam kwa mashoko munyika amai Monica Mtsangwa vakati hurumende yakagadzirira kubatsira vanhu vose vanosangana nematambudziko achabuda kubva mukunaya kwemvura munyika korera pera vanhu vanosvika gumi nevana vakarasikirwa neupenyu mushure mekuyeredzwa nemvura pazambuko rechilonga chete mumasvingo vamwe vakawanda vakayeredzwa kwagutu zaka mwenezi nedzimwe nzvimbo ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba
Rimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, nasi raendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende, richikurudzira kuti riongorore nyaya yeuori unonzi urikuitwa nekanzuru inoona nezvebvunzo ZIMSEC. ZIMSEC iri kupomerwa mhosva yekupa kuti zvive nyore kuti mapepa ebvunzo aburitswe dzisati dzanyorwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri mukuru we Sangano reATUZ va Obet Masaraure.
Ungu taendesa gwaro renyuto kuparliament denye kulika kwa mazamanishone akaitika last year tukutoona ZIMSEC yakutanga kuto anonza mu exam fee gore rinotera asa bada zvinobatika zvatatichaona azvakaitika kugadzirisa dambudziko rakaitika kumashuro saka gwaro redu raenda atisatichaona mhinduro asi vatambira rikadzindwa zvimwe zvaita kuti tiendese gwaro iri takaoteerera ministerial statement yakaitwa na minister on malikages takaona kuti haina kusvika pa root cause ye problem saka taendesa bariri kuti parliament inyatsonzwisisa matambudziko ose ari kuitika kubabulika kwemazama mapoint of leakages acho nezvimwe zvinokwanisa kuitwa nekuti minister akangogomira pakublema vana zvikoro nemaparents asinganyatsoende pamongo saka tinoda kuti dzidzo yedu igadzirisike saka taendesa gwariri tikutarisa kuti tichaona mhinduro
saka izvi zvingagadziriswe sei zvinai vamasaraure
zviviri zvatiri kumboti zviitwe izvezvi kugadzirisa dambudziko iri chekutanga ndechekuti parliament igare pasi zvaka nevanhu vezimuseki vachishandisa umboo watavapa vanyatsoita tsvakurudzo dzakakwana rekuenda pabvinde redambudziko remaexam leakages nekuti mubepa ratavapa iri anexa yepetition yedu tikudonongodza mapoint of leakages ese emaexamination zimuseki iriyo inopresida over pese pari kulika kashomashoma mazama ndo pari kuzolikirwa kuzvikoro saka tikuda tichipavapa paparliament ichiita tsvakurudzo tichishandisa umboo watavapa vanyatsowana muso wakakwana chepiri chinoda kuitwa pachizoitwa ecommission inoenda kunogadzirisa matambudziko kaya kushandisa ma recommendations ataisa ishandiswa zvawani zvinenge zvawani kwa parliament kwa chigadziriswa kuzimuseki china yese ichibviswa matambudziko yese atadoma anosanganisira kusabhadharwa kwevanhu nenyaya yecorruption parecruitment nezvimwe zvakadaro zvinobva zvagadziriswa tove neboard rakanaka kuramba tichidikisa mazamanishoni kunokanganisa dzidzo yedu inobva yaonekwa pasi.
Ko ivo vadzidzi matambudziko avanosangana nawo kana huori ukasagadziriswa ndeapi?
Kune dzimwe nyika vana vanenge vachida kuenda kunodzidza dzidzo yavo havachatenderwi kunzi vakaita seZIMSEC ichinzi haiite mabasa vanhu havachatenderwi kuwana mabasa zvichinzi mapepa avo akalika nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti chero vana vacho vamire kana kuda kutowana zivo chaivo vangomirira kuzotenga mapepa zvinoita kuti skill set yavo pavanoenda pamabasa vanenge vari vanhu vasina chavanoziva nenyaya yekuti vanhu vakazongoita mapepa ekutengera profile yemwana yekupedzisira evaluation profile yake inofanira kunge iri chokwadi ichienderana nezviri mumusoro make.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzi reATUZ vaObet Masaraure vange vari parunare muHarare. Tabatavo veZIMSEC kuti tinzwewo divi ravo asi mutauriri weZIMSEC muzvare Niki Dlamini vati hapana chavangataure panyaya iyi sezvo ATUZ isina kuvapa tsamba yacho. chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Spiwe Kachidza Mapfumo avo vange vachishanda vari muCanada kwemakore gumi nerimwe chete vachiita mabasa ekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheHIV and AIDS vanoti vave pamudyandigere munyika uye vachange vachiita mabasa ekubatsira madzimai nevanasikana. Amai Kachidza Mapfumo munyori wemabhuku uye vanoshanda nemadzimai ekumusha kwavo kwaMutoko. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naAmai Kachidza Mapfumo nezvenyaya iyi.
Tangopedza mabasa rangu randanga ndichiita kuCanada ndichisenza mukusimudzira education yeHIV nemaAfrican Caribbean and Black communities ikoko, asi iko zvino ndiri muno muZimbabwe ndakauya kuti ndione kuti izvi zvandakuda kuita pache zvangu ndichisimudzira madzimai zvekare vemuno muZimbabwe.
Chirongwa chamuri kuronga pari zvino ndechipi chakanyanyotarisana ne madzimai nevechidiki?
Tine chirongwa chatiri kuda kuronga chekudzidzisa maparents kana kuti vabereki vari muno muZimbabwe kuti vadzive kuti kana vachida kuendesa vana vavo kuchikoro kunana Canada nekuUnited States zvii zvavanofanira kuziva, ngekuti dzimwe nguva mabereki vanongoendesa vana vasingavaprepare kana kuvagadzirisa kuti vadzive zvinhu zvavanofanira kunge vachizonge vachisangana nazvo ikoko. Saka maworkshop andiri kuita aya ndinoda kuita nemaparents akati kuti vari kugadzirira kuti vana vavo vazoenda kuchikoro kuAmerica nekuCanada. Tochivataurira zvavanofanira kunge vachiziva nekudzidzisa vana vavo kuti vaende.
Pane here zvirongwa zvamuchaita naivo vadzidzi pachavo muchisanganisira nevabereki?
Ndiri kuda kuita maworkshops nemahigh schools nemacolleges tichidzidzisana malife skills eupenyu. Kampani yangu inonzi First Impression, saka tinenge tichida kuvadzidzisa kuvapa maskills ekuti kana vamuupenyu wakura vasisiri mastudents zvii zvavanofanira kuziva, zvavanofanira kuzviprepare vasati vaenda kunotsvaga mabasa. Hatiizi kutaura kuti tiri kuita career guidance aiwa, asi kuvadzidzisa zvinhu some of those to my little pieces vanofanira kuziva, kuvaempower nekuvaprepare kuti kana mapinda munyika umu maakusenza hamusisiri vana vechikoro. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinofanira kuzivikanwa ngekuti ndizvo zvinoita kuti ukwire, yatinoti upward mobility mabasa. Kana pasina anovadzidzisa hapana vanozovadzidziwa kuti tinozoita sei. Ndizvo zvatiri kuita izvo, ndizvo ndaakuita iye zvino ndati ndapedza basa rangu randanga ndichiita kuCanada kwemakore 11 ndichisenza mueducation yeHIV.
Avo vange vari munyori wemabhuku amai Spiwe Kachidza Mapfumo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Totarisa nyaya dziri kuitika munyika, paita maonero akasiyana pakurudziro yeUnited Nations yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira OGA kana kuti PVO bill. Bhiri iri rakatopasiswa nematare ose eParamende. Nyanzvi mubazi dzezvekodzero muUnited Nations dzinoti rinombunyikidza kodzero dzevanhu uye harisi rekurwisa mabasa evanopurikidza mwero sezviri kutaurwa nehurumende. Muzeya nezvenyaya iyi, mutori wenhau Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa uye vanokokera bato reZANU-PF mudare reParamende vapupurai Togarepi. Totanga kunzwa kuna vaTogarepi.
Nikunyangwe tichiremekedza zvikuru pfungwa dzingabva kune mamwe mativi even ine United Nations yacho hatitarisiri kuti United Nations ipindire pakuitwa kwomutemo munyika dzakasiyana-siyana. Mitemo inoitwa munyika dzakasiyana-siyana nokuona kukosha kana kukanganisika kunogona kunge kuripo kunoda kuti kuiswe mutemo unogona kuti nyika iyoyo ikwanise kuzvitonga isina dambudziko navamwe vanenge vachipara mhosva dzinenge dzaonekwa mukushanda kwemasangano akasiyana-siyana kana kwevanhu kana zviri kuitika nguva iyoyo munyika iyoyo. Saka nyaya yePVO bill isusu kwatiri hatifungi kuti tingatirira izvozvo zviri kutaurwa neUnited Nations expert uyu. United Nations expert haasi United Nations, unotovawo munhuwo zvake unenge avingwa nevanofunga kuti vangakonesa kuti bill iroro risainiwe kuti rite mutemo. Saka president, tinovakumbira zvakadzika-dzika chaizvo kuti dei vasaina mutemo uyu uve mutemo unoona kuti vamasangano ava vanoita basa ravo nemazvo vasingatsaudziri.
Kandairenyu tinzwe vamutasa.
Zvaakutonyadzisa zvinhu zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Taakuzikanwa pasi rose kuti nyika yaBanana Republic yaakungoonza zvimitemo zvisinganzwisisike kuti zvinobva nekupi. Vachifukunura pose pakasiwa mitemo youdzvanyiriri nana Smith wodzora zvimitemo zvakanga zvichiitwa nana Botha kuapartheid kuSouth Africa, zvimitemo zvakanga zvichishungurudza nokutambudza vana veZimbabwe munguva yaSmith muRhodesia. Wozvidzorera kuti vanhu vatange kumbunyikidzwa zvevaende pasi peunhapwa. Varivozve vanhu vakanga vachirwa vachiti vari kurwira ruzhinji rweZimbabwe rusununguko. Zvanyorwa nemaUN experts vanova vasina diviro vakarerekera, vanhu vasingatambire muUN system, vanhu vakangozvimirira vanotarisa mutemo sezvauri. Zvaifanira kuti zvitendwe zvigadziriswe. President vakafurirwa kusaina chimutemo chakadai, vanenge vachingozvinyadzisa pasi rose vachingopindawo mugwara rakanga rine vamwe vaidzvanyirira vanhu vana Hitler, mugwara rana Botha kuSouth Africa, mugwara rana Smith muRhodesia. Nokuti bumbiro redu remutemo rinoonesa pachena kuti munhu umwe neumwe zvake kana musangano upi neupi zvawo une kodzero dzekutaura zvinyunyuto zvayo kuhurumende. Isi tinotoziva kuti ukataura chinyunyuto muno kana ukataura kuti corruption yanyanya kana kuti ukati hurovha hwanyanya ukati kuba kwanyanya unotonzi uri kutaura politics.
Pindurai tinzwe vatogaripi.
Blessing news zvinotaurwa navapeter mutasa izvi zvinondiratidza ini kuti munhu uri kuti Zimbabwe ngairarame pasina mutemo. Tinoona iyo ma-non-government organizations iyo ma-civic organizations ndiwo anokurudzira zvakanyanya kuti ngatiitesiye zvinhu zvedu zviri pasi pomutemo yavanoti rule of law. Isi hatina dambudziko nemaorganizations ari kuuya muno muZimbabwe kuzoshanda pamwe chete nehurumende vachivaka kana kubetsera ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite zvavanoshuvira, kana kuti vabetsere kuzvipatara, vabetsere kana gore rinenge riine nzara, kana kuti vabetsere pane zvimwe zvinoshayikwa even kurwa nezvinodhaka izvi. Hapana unorambidzwa. Asi kana mauya kuno kuZimbabwe muchiti munoda kubetsera vana kuti vabve mukati mezvinodhaka, tinotarisira kuti muite izvozvo chete zvamafambira. Ndoo zvinongoreva mutemo uyu. Musazowanikwa muenda kupolitics, mungasazowanikwa muita zvamachechi, musazowanikwa muita zvimwe.
Petai zvenyu nyaya yedu vamutasa, tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Inga mukoma wangu vatogarepi avo vari kutopupura kuti maorganization emunomu anoda rule of law. Munyika munomu tine mitemo yakakwana inokwanisa kuparadza nyaya dzese dziri kutaurwa dzemoney laundering.
Avo vange vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupurai Togarepi. Vaviri ava vanga vari parunare muarare murukuro yanga ichikokerwa na Blessing Zulu West Studio 7. Musakanganwe live talk na 8 PM parikutaurwa nyaya dzema exemption permits ave kusvika kumagumo kuSouth Africa uko. Tabaya tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 Nhlangula 2023 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Previous week babenjayile bandimazi, so wena previous week banjayile last week. Kusini ngiyadiba ngiyathalaza ngisiza omunye service anozidwa ngami mina ngibiselande sempunja sefuna ugazi. Esithi hawe yangapha ubonde into esenza ke sinya phapha manje ngathola vele wena ishethi yakhe siyiredi ngikazi.
Umfundi weHamilton High School obulawayo umiswa phambi komthethwandaba kamanti esetheswa icala lokugwaza ebulala umfundi weFounders High School uWayne Dlovu.
Ilizwe lakhiwa ibuswe ngamanikazwalo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze intatheli izindaba ukuthi ziziphathe kuhle, zilobe ngendlela ekhuthazwa ukuthula elizweni. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi abanye babantu abazinkulungwane phose ezine 3988 abele minyaka edlula ikhulu 100 abakuluhlu lwe-voters roll kungenzeka ukuthi kudala batshona. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Umfundi weHamilton High School obulawayo leminyaka elithumi lasithupha umiswe phambi komthethwandaba kamanti owebulawayo Tredgold Magistrates Court esethesa icala lokugwaza ebulala umfundi weFounders High School uWayne Dlovu obesenza izifundo zika form 4. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba. Umfundi lo obikwa egwaze wabulala uWayne Dlovu ongaqanjwa ngebizo ngoba umthetho usithi usasemncane umiswe phambi kwedale likamanti unkosikazi nomagugu Maphosa izolo etshelwa icala abhekane lalo. Umfundi lo kaphiwanga ithuba lokuvuma kumbe ukwala icala abhekane lalo. Umanti Maphosa utshele igqwetha likambulali umnumzana Prince Butche Dube ukuba njengomthetho engabhalela edale le-High Court ecela ukuthi ahlawule isibambiso se-bail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya. Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. Istudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngani abantwana bonke hade we affected na. Abantwana babuya khona pa Founders bekhala bakuzwisisi, the teacher asengakufundiseki, akafundiseki abantwana bakhona baye bekhala throughout. Sibakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela asengayo. It was painful. You first you went through a lot. It's been pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
previous week vava nchaidi vandi mas so we no previous sivani chaidi last week. Sisi ni ajiwa ni atada zangu sisi omuye same visa ano tibia ngani na visa rangi same punda same kuluka. Sisi tafu yangu apa bundi ndo same zale sisi ni apa bama na kuda viruwe ni shete kesi rate kuchori kazi.
Isi kuno misoka chale zinfundo umnumzana taunga nandoro uti ulusi zinyengozi ehele ezinyeze zikolo zavo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang-related violence, which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapolisa kobulawayo assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMiddleton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Sanders, Msitheli, to mention but a few.
Umuyo uyabekwa kusasa ngolwesihlanu kobulawayo njalo abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngameli Emerson Nangagwa ukhuthaze intatheli izindaba ukuthi ziziphathe kuhle, zilobe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni, njalo zimanyanise abantu beZimbabwe ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Zingaze zathengisa ubuzibulo bazo ngenhlamvu ezimbalwa zesiliva. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuculwa ingoma ezidumisa umdali ngesikhathi uZulu ethe gwaqa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngesikhathi kubekwa uDr. Christopher Mshowe, yena ochazwe njengomuntu owayephathekile kakhulu kwezokholo lwakhe lwesiKristu ezinikelela kumisebenzi yakhe ukusebenzela isizwe. UMongameli Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Ilizwe lakhiwa libuswe ngabanikazi balo.
Ephendula inkulumo kaMnangagwa, omunye wabalwela umbuso kaZulu eyintatheli izindaba njalo uCharles Nyoni upha umbono wakhe.
Kuyadanisa sibili ukuthi ubezama ukuthini ekhuluma ngendaba ezabasebenzela imedia ama-journalist ukuthi bengathengisi ilizwe labo ngokuthanda imali. Kodwa nxa ama-journalist ekhalakhala efuna i-protection emsebenzini wabo, sibabona bechaywa ngamapolisa, sibabone bebotshwa bebotshelwa ukusebenza kwabo. Njalo esimboneni uMongameli uMnangagwa kanye lohulumende yakhe ebhizi ukuncindezela ama-journalist ukuthi engayenzi umsebenzi wabo.
Isimanga uNyoni uthi umane azithulele uMnangagwa lapho zihlukunyezwa ngabezomvikela intatheli zindaba.
So kuyamangalisa ukuthi hawu ufuna ukuthi sisebenze kanjani njalo ufuna siyenze umsebenzi wethu kahle njani siuhambise kahle kanjani nxa yena ne-government yakhe bebhizi ukusincindezela njalo nokubandezela ama-journalist kanye nokubachaya nokubabopha. Kuyinto esiyazi ejayelekileyo ukuthi sibe baningi ama-journalist abotshwayo etshelwa ukuthi i-identification yakho ayisebenzi kithi emapoliseni, ngoba vele siyakwazi ukuthi amapolisa kahulumende ka-respecti umthetho ovikela ama-journalist.
Bekudunyiswa uNkulunkulu ngesikhathi ebekwa uMshowe endaweni yakhe yokuphumula. Abakhulume bemele abemuli yakomshowe amadodakazi kamuyi uPrincess Lotanya Razwa bamchaze njengomuntu owayesesaba uNkulunkulu elithanda ilizwe lakhe. Indodakazi yakhe yakuqala uPrincess ulandisa kabanzi ngalokho.
Those who know my dad know he had one life principle and philosophy he taught everyone, and it was every morning look at yourself in the mirror and ask yourself, why am I here?
Uphiwe inhlonipho yokukhaliselwa imbhobho kathathu uDr. Mshowe, yena owake waba ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko. Uchiye imuli egoqela unkosikazi Penelope Batsirai Mshowe labantwana abayisificaminwembili labazukulu abayisithupha. Ubhubhe ngomvulo mhlaka 13 Mhlolanja eseleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 69 yokuzalwa ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi abanye babantu abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka edlula ikhulu 100 abakuluhlu lwabalelungelo lokuvota kukhetho oluzayo kungenzeka ukuthi kudala abatshona. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana ukuvumile lokhu ngemva kokuthwaliswa nzima ngabantu enkundleni yeTwitter besithi ikomishini yakhe izama ukuxilibezela kukhetho ngokwethula inani lamakhehla lezalukazi ezingekhoyo. UMangwana uthe omunye walaba bantu leminyaka elikhulu elamachumi phose amabili 118. Sixoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube, yena othi iZEC igila imikhuba.
Ukuthi kube labantu abaningi kangaka abaleminyaka edlula ikhulu, lapha sikhuluma ngabantu abedlula i-3000 inkulungwane ezintathu okuthiwa baku-voters roll, kuveza kahle kamhlophe ukuthi i-voters roll ile idinga ukuhlanjululwa, idinga ukuklinwa, igeziswe, kususwe izinto ezinjengazo nalezo. Alikho nje ilizwe elingangeZimbabwe elile mpilo enzima kangaka elingaba labantu abadala abaleminyaka edlula ikhulu abalokhe bekhona abaningi kangaka. Akukho nje lokho, yebo kambe ababili abathathu bangaba khona baleleyo mnyaka, kodwa ukuthi baze bedlule inkulungwane ezintathu ayi kakukho nje. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi voters roll le kayimanga kahle, kayimanga kahle ingeyinye indlela ezisetshenziswa ukuthi ukhetho lungahambi ngendlela efaneleyo.
Kukhona yini okungenziwa Ncube lapha, mhlawumbe zinhlanganiso ezizimeleyo ukuze kuphume iqiniso njengoba abantu abaningi besola kanje?
Yona ngokwayo izekhi lomlando ukuthi nxa ngabe abantu beZimbabwe kuhlanganisela kunye nenhlanganiso ezizimeleyo belensolo ngalokho okubhalwe kuvoters roll, isukume iveze ubufakazi obokuthi labo bantu basesekhona batholakala kuyiphi indawo njalo. Ngoba ayikho nje into yokuthi kuthiwe abantu abaningi kangaka bangabe saphila bele minyaka edlula ikhulu. Yona izekhi ngokwayo hayi inhlanganiso ezizimeleyo, hayi abanye abantu, yona ngokwayo ilo mlando omkhulu ukuthi isukume iveze khona lokho, ithi nampa abantu esikhuluma ngabo bakhona. Ngokuba nxa kusiya labe lezi ezinye izinhlanganiso usuka kuthiwe khona ikwethusela abantu, ikwesabisa abantu, kanti ke akakho le njongo yokwenza kanjalo. Yona izethi ke ayikulungise khona lokho, ngoba insolo zinkulu njalo layo kufanele ikwamukele ukuthi insolo zizaba zinkulu kakhulu ngokuya kwesikhathi, ikakhulu njengoba siyokhethweni, ngoba kayithembakali nje lento abakhuluma ngayo nxa uyikhangela.
UMangwana Ncube wethu leyisithupha somunye owazalwa ngo-1905, ayisibo bufakazi obaneleyo yini lobo?
Isithupha kasitsho ukuthi umuntu uyaphila. Isithupha singaba laso engisithethe ngo-1980. Ngashona ngo-1982, siyabe silokhe sikhona, ungacabanga ukuthi lokhe ngisaphila. Ngakho ke ubufakazi lo abathi ubufakazi yinto njengekhoyo, ubufakazi umuntu abonakale khona kuthiwe nangu usibanibani, nangu ugogo, nangu ukhulu oleminyaka engu-120, kanjalo nje. Kuligugu ukuthi sibe abantu abadala kangako belokhe besaphila empilweni yethu. Ngakho ke njengesizwe sifuna ukuselebrate labo, kabavezwe sibabone, sithokoze kunye labo noma bengathi. Kodwa nxa bengavezwa kukhulunywa nje kuphela ngokuthi bakhona, insolo zokuthi kuzasetshenziswa lokho okubhaliweyo ukuthi ku-re-election zizaqhubeka zikhula kakhulu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungameli Nkomo we Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sezekho umnumzana Jasper Mangwana ukuvumile njalo ukuthi ngempela uZulu weVictoria Falls uhamba umango omude ofika kumakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisela ukuvota eWange ngoba izekhe ayilamahofisi eFolosi. Lokhu kulandela ukhalakhala kwabantu beVictoria Falls kudaba olwethulwe yilumsakazo ekuseni namhla. Umnumzana Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi ziningi indawo ezilodubo olufanayo ezigoqela iChikombezi eChiredzi lapho athi abantu bahamba umango odlula amakhilomitha alikhulu lamachumi amahlanu 150 kilometers ukuyabhalisa emahofisi nekomishini yakhe. Kodwa uthi bazathatha amanyathelo okulungisisa lolu daba.
Isozvotonzvisa ruzhinji kuti Zimbabwe Electoral Commission maofisi ayo anobetsera kunyoresa vanhu muZimbabwe anokwana kutaiwo 73 kurava 63.
Izek ila maofisi okubhalisa abantu angu 73 angu 63 ama district offices kuti alichumi ngama provincial offices. Iwange district eiyo etinta eVictoria Falls ama ofisi etu okubhalisa abantu ase 1. Kodwa ikomishini yethu izasebenzisa ezinye indlela ukwenzela ukuthi kube lula ebantwini ukuthi babhalise. Udubo nje imali. Kodwa sizathatha amanyathelo okuthi abantu bathole usizo njengoba sisiya kukhetho.
Sishangethisa maprogram ekuthi zvipo zvakada sedzo dzisesotasanisarudzo vanhu vagone kubetserwa.
Umnumzana Jasper Mangwana isikhulumeli sekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. EleZimbabwe likhangelane lesikwelede samadola esesikumabhiliyoni alitshumi lane awemelika $14 billion. Kuyana leyo mali amabhiliyoni ayisithupha $6 billion yimali elisemuva ngayo ukuyibuyisela. Lokhu sokubangele ukubana amabhanga amakhulu aboleka amazwe imali agoqela ele World Bank, IMF lamanye amise ukuboleka eleZimbabwe. Athi kawasoze aboleke eleZimbabwe imali lize litshengisele ukubana liyazama ukubhadala elayibolekwayo. Mhlaka 23 kuNhlolanja, umphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana lenhlanganiso lezi ngenjongo yokuxoxisana ngalesi sikwelede. Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee yebandla elibusayo, lo mnumzana Dan Moyo yena ongumgcinisihlalo webandla le-MDCT kwele Melika ngalolu daba. UChuma usungula lingxoxo.
Udaba lolu lwezikweledi lezizikhulunga ngeZimbabwe ukuthi silesiye ukubhadala asodaba omele lumangalise nxa ungumuntu olandelela indaba zomkonomi. Amazwe wonke jikelele kugoqela konapha i-America, o-Britain, Germany, China wonke banezikweledi ezinkulu futhi ezisabisayo ukudlula izinto eZimbabwe la. Thina lapha udaba olusihlupha kakhulu yikuthi kona kasila lokho esesukuthi kufanelisa world i-balance of payments, we lapho esithola khona imali from ama-monetary fund givers abanye IMF, World Bank, and stuff like that. Uganda, Amayama Zulao, at least one of our Tora is Madezana, as we are my interest rates, Amanamga Kul. Sikumaraji, so, USA, debt here is over $31.4 trillion. Our equator, our oil, then debt, of that kind of amount of money. China, in a way, still 51.9 trillion. It debt here. And Ukangle, it is anything the UK had. It deficit of Upera just the last month of Upera was over 177 billion. It's quite a vast state. What do you want to do? As a last thing, they've got a debt of over 234.5 billion for just 1 month. Nyanya would call an Okurman Abandangakulu. Barbara is an importer is in those services. Sula in Mali, Ubesity revenue, a collector, through tax or whatever. Okumele will balance a little right. In Mali, collector, Okumen and Gaga, Kodukumen and I spend in Malenga. Okumen to Baba, Uba, collector in Mali, as in a Guanio, in Seo, Abafuna, who's 7 years. You go over and learn it today. Then Tilapa is mapping. This is how I could want to go over in the palm, go on the Golden Ukuma. I see under sanctions already. As the Pua, it is relief, as the Pua is my leisure, Nabo, IMF, Labo, World Bank, and stuff like that. So we are still trying. So I think in a few weeks' time, the World Bank, Labo, IMF, Labo, Africa, Jerome Bank, Babi Lapa, who's looking at the Valenale, a reduction, or finance minister, Babi says, Pansi, the Labo Lapa, Ukuru, is not keeping 780 something million towards the Amatetona Lao, is what in Ama Paris clubs now. We could have a score on a 6 billion.
Nguba mbumlomo konapo holite. Imali zonke zonezi ozikhulumayo sezile over 20 years zingabuyiselwa. Uthi ngoba amanye amazwe alezikolede ukuthi kuqondile yini khona singazi moyo wena umbono wakho wena uthini?
Yeah, ngiyabonga. Mina ngithanda ukuthi ngithi kugolide mfowethu siyakuzwa ukukhulumayo ngezikolede zamanye amazwe. That's how the world runs. Umhlaba vele usebenza kanjani. But uqakathekileyo ukuthi ma ulesikwelete uyasimaintaina. That means ukuthi uyabhadala i-principal the interest towards isikwelete sakho, ukwenzela ukuthi isikwelete sakho sehle and i-credit yakho ihlale ilokhe igood ukuthi uwenzeni ukwazi ukuthi ukwelete ezinye izimali. I-problem esiyibonayo ngeZimbabwe ukuthi yes, uyakwelete izimali lezi njengoba umagumete esho ukuthi sekuzama-decades, more than 2 decades, sesikhuluma bo-20 years, imali lezi zakweletwa ayizange ise imentele isikwelete lezi Zimbabwe, meaning ukuthi ayizange ibhadale isikwelete sayo phansi, ibhadale i-principal le-interest, and therefore kwalida ukuthi amakhampani la akweletisa izimali abo-IMF labo-Brentwood labo kona labo-Periclub bagcinesele sithi cha singeke phela siphonge kuwe silokhu esiboleke umuntu izimali ezingabhadalwayo. At least umuntu kumele abhadale i-principal le-interest yesikwelete. Izimbabwe ayikwenzi konke khona lokho, and masikhangelisisa ayisikho ukuthi imali ayikho. Imali ikhona but i-corruption ekhona eZimbabwe. Izimali zidliwa phezulu le. Sabona even ngesikhathi umgaba esasekhona kuthiwa ama-diamonds 15 billion. Ama-diamonds have gone missing. And this is just the tip of the iceberg. Ngoba iZimbabwe lama-minerals amaningi. Kulabo golide, kulabo platinum. Zonke izinto lezi akula clarity, akula transparency ukuthi izimali eziphuma lapho ziya kuphi. Sizwa kuthiwa emarange ngale kuma-diamond. AmaChina abuya vele ndege zabo bafike babuthi abahuquluze ama-diamond. Agula control. So it balance of payments the Ukuma Ayo Mr. Golite. In Zagara Ma would accountability from the government. Owana Kona, which is Malis Ngina, Malis Puma, Zinganani, Isik. The corruption economics and PF UN's which is credited to the Jalo Futi UN's which Lam Ama companies our IMF won't get our whole things, the African government being partially which is credited, let's see, partially like off or even Uti Banway.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT kwele Melika obexoxwa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF. Abesifazane abasuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni bathi sebekhalaze kusigodlo seZimbabwe ePretoria ukuba labo baphathiswe ukubuyiselwa ekhaya. Lanxa kunjalo abanye batshele iStudio 7 ukuthi abafuni ukuphindela eZimbabwe ngoba ilukhuni. Kodwa unkosikazi noma Thamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazana abafuna ukubuyela eZimbabwe enkundleni yeWhatsApp utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebethwele amagabha avuzayo kwele South Africa.
Thina njengabomama esesibona ukuhlukumezeka kwabomama ababuya eGoli bengenayo leyo ZEP. Umuntu wonke olanda sibona kulilungelo lakho ukuthi abuyiselwe emakhaya ngoba asikho isilwane esilenyawo esihambayo esathi sisenkingeni silengane kumbe silomuzi kumbe sinakekela abantwana sihlule ukuphakama sahamba sayophalalela imoli. So thina njengabantu sihambile lathi njengezilwane zonke sayophalalela izimuli zethu. Kodwa nxa lapho esikhona sokungasafunakali muntu akusiphutha lethe lokuthi sabuya singenama ZEP. ZEP yaphuma sezimpi abantu bevele sebegcwele South Africa. So laba babuyele emufana laba abangenawo asicala labo. Akusicala labo ngisho. Yikho esikulwisayo khonokho ukuthi bangalokothi bathi bayabatshiya emuva. Asifuni akuhambe wonke umuntu ngoba kulilungelo lakhe lokuthi abuyiselwe ekhaya.
Lo unkosikazi noma Thamsanqa Ndlovu obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho.
Uhulumeni weZimbabwe nomlando wokuthi izizalwane zakhe ezitholakala kuphi nakuphi kungakhathali ukuthi zingamaphepha kumbe kazinawo aqiniseke ukuthi ziyasizakala ukuthi ziphindele ezweni laseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi sine sibhekane nazo yisiphi. Ngakho kubalulekile ukuthi sibone ukuthi laba bantu noma bengenawo amaphepha kodwa ngoba izizalwane zeZimbabwe zingumlando kahulumeni weZimbabwe kufanele ukuthi uhulumeni abasize nangayiphi indlela.
Sesikhangela uhlelo lonalolu osolusiya kumlindi yacina. Kukhona yini lapho ngathi kwephulwa khona umthetho kumbe hayi kuqhubeka kuhle sibili uhulumeni weSouth Africa ulelungelo lokwenza lokho?
Uhulumeni weSouth Africa unelungelo lokwenza yini noba yini esemthethweni angafanele ukuthi ayenze. Kodwa kuyisigigaba sabantwana baseZimbabwe sibhekane nokuthi uhulumeni weSouth Africa akwazi ukuthi unelungelo ngoba nakhu kuphela kunamalungelo asatholwa ngabantu beZimbabwe ngenxa yokuhlala kuleli lizwe okweminyaka eminingi kangaka kanti abanye bebeyiziphephele. Kungakho sifithi uhulumeni empeleni kusho ukuthi akayenzi kahle ngoba usekhohliwe ukuthi kunamalungelo eziphepheli aseyahlukumezeka uma yena esebuyisela bonke abantu engakaze abheke ukuthi laba bantu bebeyiziphepheli kumbe ngabantu abangabuyiselwa kwelaseZimbabwe. Kanti njalo siyazi ukuthi ubuhlale basezweni umuntu uyabuthola ngemva kweminyaka emihlanu. Ngakho sisithi lokho okwenziwa nguhulumeni waseSouth Africa sikubone ukuthi kusemthethweni ngenxa yalezo zizathu ngoba abantu sebenamalungelo angcono ngemva kokuthola ubuhlale okwesikhathi eside kangaka.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi weAfrica Diaspora Forum, njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho. Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island, usele nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye loZulu kuFacebook lapho akhuluma khona labantu ngabhekane lakho elizweni leli lakwamanye amazwe. Unkosikazi Mbambo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba uphethwe kahle kwele island.
Ngibuye lapha e-island ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima. Kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-island. Ukufika kwami lapha e-island, ngingatsho ukuthi kwabanzima kancane nje ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale, ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana, ngisesaba ukuthi kumaybe umkhuhlane lawo ngizathina ngiwutholile wona lowo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngaflathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-island kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, you know, ama permits, you know, konke labo la ma visa.
Iphila njani khona ngapho eIreland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathe sendoke ngigcinwe kahle kakhulu. Ngilokhe ngisebenza le company eyandletha yena le indawo. Engingakutsho ukuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyena le indawo. Sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe, ukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa, senelisa ukuthi sigcine lezimbuli zethu esazichiye emuva, senelise futhi njalo lokuthi lanxa zachiye izimbuli senelise ukubaletha kumbe ngabantwa bethu kumbe ngomkethu sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyena le indawo yase-Ireland. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-Ireland ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando engela bandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini, konke okwakhathesi angilansolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo, sesiligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.